Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera kubvumbi 8 2017 Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nezuro vakaruva vamwe baba vanonzi vasimoko vakavaruva vakasvika vachida kuita vakaimba yavo ndobva vauya vari 5 mabhekibhuti ndobva vavaruva vaine futi.
Vagari vekumanzou vari kudzingwa kuti purazi ritorwe naamai Grace Mugabe voramba vachishungurudzwa nemapurisa.
Takasehurumende takapaka jike vatingati state of disaster on our roads. Taita izvozvo tiri kutsvagamari kumapazi avanhu akasiyana siyana, maNGOs, maonitions namaindividuals vanenge vaine mari.
Hurumende yovimbisa kugadzirisa mimwe migwagwa midiki yakapwanywa nemafashamu emvura mukati mwemwedzi mitanhatu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe pamwe nemapurisa vanonzi vari kuenderera mberi vachishungurudza vanhu vari papurazi remanzou kana kuti Arnold Farm kumazowe. Kunzvimbo iyi kunonzi kwaberekera ingwe sezvo vagari vepanzvimbo apa vachigara vachiita wakiti nagonzo nemapurisa. Asi gurukota rinoona nezvedunhu reMashonaland Central vaMartin Dina vanoti amai Mugabe vakapiwa purazi iri nehurumende kuti vachengete mhuka. Dare repamusoro rakamboti hurumende imbomira kubvisa vanhu ava papurazi apa isina kwekuvaendesa sezvo kuri kutyora bumbiro remitemo. Asi mutongo uyo unonzi hausi kutevedzerwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mwemugari wepamanzou ari kudzingwa vaparadzai murambiwa.
Kune mapurisa ari mukati akauya ari kurova vanhu.
Vakatanga rini kurova vanhu?
Nezuro vakarova vamwe baba vanonzi vasimoko vakavarova vakasvika vachida kuita vakaimba yavo ndobva vauya vari 5 mabhekibhuti ndobva vavarova vaine futi.
Saka havana kukuvara here?
Havana kuzonyanya kukuvara havo asi vakarohwa zvokutoti kwezvine izvi nyaya yacho taiendesa kumatare. Saka hatisi kuziva kuti matare acho atikudiwo asi tatoendesa nyaya yacho nhasi kuti indotanga titange kuiripota zvokuti vakarohwa nezuro zvaro iri.
Kubvira zvakanzi nedare musadzingwe zvinhu zvamira sei?
Kubva pakanzi nedare musadzingwe vakaramba vachiuya vachipwanya. Saka varamba vachiuya vachipwanya takadzokera futi kudare. Tadzokera futi kudare manje ndokubva dare rati hamufaniri kunge muchiwanikwa mapurisa achifamba umomo. Zuva iroro ratongwa nedare kwakauya marori 4 nemabreak boot ndokubva vasikoiswa pakombo. Kombo nine purazi racho ratiri kugara isusu.
Atovaka musasa ipapo ndopava kugarawo?
Vakatoisa matenda avo ipapo, vakaisa matenda avo ndopavari kugara. Purazi vakupota vachingofamba muminda vachiti vanhu vanenge vakuda kuvaka kuti usavaka unofanira kungogara uri pachena wakadaro kuitira kuti zvikurwadze, kuti munhu zvikamurwadza anobva asi munhu haakwanisi kubva. Zvangofanira kuti kugara kwaakaita ipapo kupererwa, haana futi kwokuenda kwacho. Saka ari kungoti zvatongoitika izvozvo ndizvo nekuti patakagara pane chikafu ndopo chatinotiraramisa, ndo chinotiendesawo kuchikoro vana. Saka zviri kunoita manje kuti isusu tichibva manje ipapo tichisiya chikafu chetu.
Mungati iko zvino kwasara mhuri dzakawanda zvakadii?
Mhuri dziripo ezvino dzasara vamwe vakarohwa zvavo nemudumbu. Mhuri dzasara ezvino 266.
Ko vamwe vaya vakambodzingwa vachinosiyiwa musango vakadzoka here?
Vamwe vakadzoka vamwe vachiriko nokuti vamwe vakatoshaya mari dzokuti vadzoke kuno. Vamwe vachiriko izvozvo vari kutongotambawo nhamo vari ikoko. Vamwe vanga vaine mariwo kana kuti vaine hamawo dzavo dzakakwanisa kuvatumirawo mari ndo vakadzoka. Iye zvino vamwe vakauya nezuro.
Saka pane vakuru vehurumende here vari kumboya kuzotaura nemi kuti nyaya ingagadziriswa sei?
Hurumende havakwanisi kuuya kuzotaura nesi nekuti iye hurumende yacho ndeye iri kuzviita, nekuti mapurisa kana tichitarisa toziva kuti mupurisa ndeye hurumende, ndiye akamirira kudzivirira inini. Asi manje chinonetsa ndechekuti ivo mapurisa vacho ndo vari kutoita nyaya dzacho idzidzo. Saka zviri kutotinoita kuti unogotaura nani imwe hurumende, wese vanongotaura navo vanhu vatiri kuona murodhi vanongoti haziri kutirwadza, asi kuti zviri kuitwa nevakuru. Ivo mapurisa vacho vari kutotiudza futi kutoti nesuwo hatina rori yokuti isusu tive kuzokutora ii rori tichikuendesa iko, asi kuti nokuda kwekuti tinoita tumwewo ibasa tiongoi.
Mumwe mugari wepamanzou ari kudzingwa papurazi rivaparadzai murambiwa vari parunare kumanzou kumazowe. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti hurumende yaisa parutivi mari inosvika mamiriyoni makumi matatu nemashanu kugadzira migwagwa midiki yakaparadzwa nemafashamu emvura. VaGumbo vanoti mukati memwedzi mitanhatu migwagwa yakawanda inenge yagadzirwa. Tavabata tikavabvunza nezvemamiriro akaita zvinhu panyaya yekugadzira migwagwa iyi.
Iyo yamava kutaura iyo yava yemigwagwa yava imwe mizhinji iri mukati menyika yakaitwa kukurwa nemvura, mabhiriji achitorwa. Hongu hurumende sehurumende takapakadeclare tingati state of disaster on our roads. Taita izvozvo tiri kutsvaga mari kumapazi avanhu akasiyana siyana, maNGOs, maonditions namaindividuals vanenge vaine mari.
Sebazi renyu muri kukwaniswa kuona here pane mari yamaona here?
So far iyo hurumende pachezvayo yaisa mari inosvika 35 million yokuti tigadziridze migwagwa, ende tatova neprogramu iyoyo yokugadziridza migwagwa yachona yedu isati iri hombe yandataurai. Saka tiri kuita izvozvo inivo zvakare seministry of transport tichishanda pamwe chete nezinara iri pasi kuministiri yangu, tiri kusvagawo imwe mari yatida yatinofunga kuti inewana manje manje inosvika 100 million yatioda kugadzirisa nayo migwagwa yakakuvarai. Ndingangoti zvangu paruzhinji rwemigwagwa yatinayo within 6 months yakawanda inenge yofambika zvakanaka, uyewo mabhiriji akawanda tinenge tagadziridza, nokuti takatozokumbira yatinoti special state procurement board kuti tiregere kuenda kutenda pairana nenyaya dzokuti titsvage vangakwanisa kutiitira basa romumigwagwa, tikapiwa mvumo iyoyo. Saka tava kutotsvaga makampani ari kumaprovhinsi akasiyana siyana kuti ange achipinda mubasa racho iroro kutigadzira migwagwa. Saka sehurumende wegote program yokuita tite move quickly nokukurumidza tipinde pamigwagwa iri pa yatingati iri agent tigoenda pane imwe, yekuti iyo inotitore nguva yakati rebei tatasvika pane iyi yakafanana noyi watobadi bridge kumasvingo kana tibadi bridge kuvictoria falls. Inova migwagwa inoda mari yakawanda inosvika kumabhiriyoni.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nezveupfumi, nhasi tiri kutarisa zvingaitwe nehurumende kumutsiridza makambani ayo ari kutatarika akaita seNRZ, CSC, Zisco Steel nemamwe. Kugadzirisa zvinhu mumakambani aya zvinobatsirawo kumutsiridza upfumi hwenyika uye kuwanisa vanhu mabasa. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaLaxon Zembe.
Ndiro dambudziko repolitics rekuti pane nyaya dzemapoliticians haadi kuregedza pavanga vari kudya, pavanga vari kumhura. Ndo dambudziko rataanaro iroro. Asi tikatarisa mamwe makambani akaitwa izvozvo zvakaita vana CBZ, takani tiri kuona kuti riri bhengi rabhengi gurusa munyika muno, nekuburikidza nechirongwa chakaitika ichocho chekuti hurumende yakaita mubatanidzwa neweprivate sector vakatengesa mashares emuCBZ ichibva aitwa privatize. Right? Nepo hurumende iine mashares muCBZ asi mune vamwe vakabatana navo weprivate sector vanobatsidzira kuona kuti kambani iri kufambiswa zvakanaka. Ndo pane dambudziko retiinaro ipapo kune mamwe manyika ese asiri kufambiswa zvakanaka zvaangofanana nana Air Zimbabwe, kuti anoda kuti paitwe mubatanidzwa wakadaro. Pakaitwa mubatanidzwa wakadaro, zvese zvaitwa mubatanidzwa makambani mazhinji akadaro vanoitawo imwe iyo neiyo zvayo inozongotadzikawo zvayo izvo zvinonzwisisika asi mazhinji acho ekusikuona ese apakaenda nyaya iyo tinoona zvichifamba zvakanaka tikatarisa murod gadzagadzirwa kubva kuplumtree zvichienda kuyamuharare kuenda kwamutare mubatanidzwa weprivate sector nepublic sector tikatarisa vana bate bridge road iyo nerailway line yakagadzirwa uko kubva kubate bridge wanga uri mubatanidzwa wepublic sector neprivate sector tinoona zviri zviro muenzaniso yemakambani abudirira akaita zvaanga anofanira kunge achiita zvakanaka saka ndo petinongokurudzira hurumende kuti ngavadane makambani aripo ane muenzaniso wakanaka wechimubatanidzwa iwoyo ukafambiswa zvakanaka makambani aya anokwanisa kuita zvakanaka
asi zviri nyore here kukwezvave kunze vekushanda navo makambani
zviri nyore kana kambani iine remangwana rakanaka wemabhizinisi chavanongoda kuziva ndechekuti bhizinisi rekambani iroro rinoita mari here chechipiri mubatanidzwa wacho unofamba zvakanaka here zvekuti wehurumende havazotangiri kuvhiringidza munyaya idzodzo chechitatu vakanga varipo vachipiwawo zvinhano zvavo zvakanaka vachiona kuti mari dzavo dzavaisa imomo hadzisi kushandiswa nenzira isina kunaka vanopinda hapana chinovatambudza zvikuru sa zvichiendawo nezvekutiwo mitemo yenyika yacho iri kufambiswa zvakanaka here inoita kuti mari dzavo dzavanenge vaisa dzivakwanise kudzoshandisa nekudzodzichibereka nekuzodzitora zvezvakare mari dzacho saka mitemo yekufambiswa kwezveupfumi hwenyika mubatanidzwa wacho nemafambiro anozoitwa nekuti tikavapa chinzvimbo chakakura mumakambani imomomo votora mashezi anoita kuti vakwanise kuva nesimba rekuchengetedza mari dzavo nekuti kambani ifambe zvakanaka zvinofamba nenzira kwayo asi tikada kuita mbayo kuti isusu tinoda zvakawandisisa ivo ngavangouye vatore pashoma shoma pasingazovapi simba rekuti vakwanise kuti zviro zvifambe nenzira kwayo havauye makambani andataura makambani ekuti vane mari avo vakauya vakapiwa chinzvimbo chakakura chakavafadza vakaisa mari dzavo makambani acho ari kuita zvakanaka
ko takaona kasi hurumende ichitatarika kuwirirana nemakambani ekuindia kunana Zisco Steel chii chaizvo chinokonzera kuti zvinetsa apa
iyo ipolitics iyo mapoliticians ai ndo zvakangoita dambudziko iroro ratakaita kunana Zisco Steel rekuti pakapinda nyaya dzepolitics neuori hwakanga huripo hwekuti vakanga vari mumupolitics vacho vaidawo chikamu mukaona makambani mazhinji ari kuti vanenge vaine mari avo mainvestors vanoguma vatiza inyaya dzekuti vanenge vachinzi vabhadhare dzimwe mari dzehuori dzinenge dzichida kungotorwa nemapoliticians ndo zvakaita kuti yekuZisco Steel idonhere pasi chechipiri ndechekuti vanhu vetinenge tabatanidzana navo hazvingorevi kuti munhu wose wose ari kubva kunze kwenyika achiti ndine mari munhu akanaka kana kuti munhu ane chido nekuti kambani iyoyo ibudirire zvakanaka zvinoda kuti tisarudze vanhu zvakanaka vane chido nekubatsira Zimbabwe nekuti kambani iyoyo ibudirire zvakanaka
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaLuxon Zembe vari parunare muHarare muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro nemutungamiri wesangano rinopa rubatsiro munyika reOxfam Zimbabwe vamachinda marongwe tabvunza vamarongwe nezvezvirongwa zvavari kuita mumamisha kubatsira vanhu
tichitarisa kumaruzevha tine urongwa hwakasiyana siyana hwatiri kushanda nemalocal districts kuti tikwanise kubatsira vanhu chekutanga tine programu iyeye marehabilitation yemadeep tank nemairrigation ndiyo yatinoti food for assets amanity food for assets uyezve tine hurongwa hwatiri kutotarisira kuti zvikafamba tichishandawo nevamwe kwete kungotaura nyaya dzezvara kuti tine zvara panguva inoyo kwete asi kutarisa kuti kana tiza mberi zvinhu zvedu zvinenge zvakagadzirikana kuitira kuti pakaita dambudziko tiwanikwe vanhu vane pekutangira mairrigation scheme ndiwo vamwe hatiri kutarisa mungatarisa tine nguva tichiita mairrigation schemes tichishanda futi kuita rehabilitation yemadeep tanks uyezve kupa vanhu pekutangira kana vasangana netsaona hatingoti kana vanhu vasangana netsaona tongovabatsira nekuti vangowana mari yekutenga zvikafu kana kuti vangowana access to clean water chete no Asi tiri kuti isusu zvinhu zvine zvakanaka kuti vanhu vabatsirwe panguva chero nguva iya yavasiri kuva vatasana nenzara, asi vagari vachigadzirira kuti nyaya dzakaita seclimate change. Tine programu yatinayo muchimanimani yeclimate change yatiri kushanda nevagari kuti vakwanise kuona kuti vangararame sei nemashandukiro ari kuita mvura manaira yakuita ari kusiyana, zvichira kuti vanofanira kuti asati mbeu yavanodzvara ndiyo here inoenderana nekuchinja kuri kuita manaira ari kuita mvura munyika.
Saka kunze kwekuchimanimani uku muri kunzvimbo dzipi futi apa?
Isusu tiri kumatobo, tiri kugutu, tiri kumasvingo, asi tine maprogram atiri kutarisira kuti achatanga kumberengwa nekugokwe south. Mashariro atinoita madistricts anenge achienderana nematambudzikiro atinoona achiita vanhu nemagariro avanenge vachiita. Usually tichitageta madistricts 4 and 5 ndiwo anowanzonetsa kunaya kwemvura. Totarisa zvakare kuti infrastructure iriko inogona kuti tishandise kana kusimbisa inenge yakamira sei. Asi pari zvino Oxfam ine mafocal districts atingati iyo Midlands, Mouth North, Masvingo neHarare neBulawayo, but aya tenje ashandisa kuitira mameetings nokusangana nevakuru veutungamiriri, asi isusu mabasa edu akanyanya tinoitira maruzevha.
Ko tinombonzwa kaka kuti nyaya yemari inosimboti netsei yekuita zvirongwa zvekubatsira vanhu izvi, muri kuiunganidzawo here mari zviri nyore?
Mari iri kunetsa. Chiri kunyanya kunetsa ndechekuti icho mukatasa pasi rese kune matambudziko akawanda netsauna dziri kusangana nevanhu mukurarama. Mukatasa izvozvi kuNigeria kwakadeclarewa kuti kune zhara. Mukatasa kuKenya kune zhara. Mukatasa kuSyria kune dambudziko. Mukatasa kuGreat Lake kubesini kune dambudziko. Saka kuti mari iwanikwe chaiyo inotikwandirana inonetsa. Ndiko saka isu tiri kuti sevagari vemuZimbabwe, yes, zvakanaka kuti tibatsirwe, asi ngativei neurongwa hunotisa kuti isusu tikwanise kuzvibatsira. Ngatitsvakei urongwa hwokuti kana tirasa nyaya yevhu tingaite sei. Ndiwo patiri kuya nenyaya dzeirrigation. Tingaite sei kuti isusu sevana veZimbabwe tikwanise kuzviriritira tega?
Saka pazvirongwa zvamuri kuita mungati ndezvipi zvamuri kunyanyofara nazvo kunzvimbo yamungati avari kunyatsotambira vachiita zvatiri kuda kuti tikurudzirane kuita?
Ndingati kuchimanimani tiri kunyatsoona maprogramu edu eResilience achinyatsoratidza kuti pane shanduko. Tine maprogramu edu eirrigation atakatanga atiri kuona achibatsira ruzhinji. Asi chinoitika ndechokudai, panoda kuti vanhu vazosvika panguva yekuti chero isusu tisipo kana pane irrigation scheme ngavakwanise kuishandisa pasina kunzi tokumbirawo maspare tibatsire nezvakati. Toda kuti vanhu vasvike panguva yekuti tamira, ndipo patoda kunanga ipapo. Tamira sevanhu vedunhu rakati taugona kuzviitira tega. Hatidi kuti tikwanise kuramba tichingodzoka tichingotakapinda mudunhu iri tabatsira nekairrigation scheme aka todzoka. Kondi chakati chafa todzoka. Aiwa, ndipo chete pandiri kuona pachiri nedambudziko munyika kuti vana veZimbabwe vasati vasvika panguva yekuti no, kana tapiwa zvatapiwa toti zvave zvedu tomanya nazvo. Zvakafana nenyaya yezvibhorani chaiyo chaiyo yakaitika, yekuti zvibhorani maNGOs akasvika akabva abatsira nezvibhorani, asi zvibhorani zvazvo zvakasvika pakuita contamination. Inyaya yekuti even vanhu vemumacommunities vaingoti zvibhorani izvi zvaiswa nemaNGOs, hapana ownership. Nyaya yeownership yokuti izvi zvave zvedu chero zvaitwa nemabatsirwa nevamwe, ngatikwanise kuwana ownership.
Mutungamiri weOxfam Zimbabwe vamachinda marongwe vachitaura vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uyo achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Gloria Chishambwa, vanoshanda ivo nesangano reZimbabwe Young Women's Network for Peace. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Chishambwa. Mungatitsananguriro kuti sangano renyu rinoita nezvei uyezve rinobatsira sei vanasikana vechidiki?
Inoitwa Gloria Chishambwa, tinoshandira Zimbabwe Young Women's Network for Peace Building. Inini ikoko ndinoshanda ikoko ndiri Programs Coordinator.
Basa ramunoita kusangano renyu nderei kubatsira madzimai?
Tinoshanda nemadzimai echidiki vane makore 19 kusvika pa35. Tinokurudzira madzimai vechidiki kuti vange vachishanda munharaunda dzavo uyezve vakwanise kunge vari kuinfluenza madecisions anenge achiitwa pamusoro peupenyu hwavo munharaunda mavanoshanda. Takatanga kushanda nemadzimai vechidiki ndokuti takaona kuti pane zvinenge zvichiitika munharaunda madzimai vechidiki vanga vasingatauri zvinonyanya kuitika muupenyu hwavo. Murongwa huri kuitwa nevakuru mucommunity mavo chikonsena ivo vanga vasingakwanisi kutaura kuti isusu tinoda kuti zvinge zvichifamba zvakadai so zvakadai. Idzwi ravo madzimai vechidiki ranga risinganzwiki.
Muri kushanda muri kunharaunda dzipi?
Isusu tinoshanda tiri kunharaunda yekwaMutoko uyezve tinoshanda kuHighfield kuChitungwiza kuBuyera nekuDama Falls muHarare.
Mamwe mabasa ari kubatwa nemadzimai echidiki amuri kushanda nawo ndeapi amuri kuvakurudzira kuti vabate tichiona kuti zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka munyika pari zvino?
Mabasa ari kubatwa nemadzimai echidiki tiri kuvakurudzira kuti vapinde muhurukuro nemakansera avo muwadhi mavo imomo mavanoshanda vataure navo pane matambudziko avari kusangana navo akaita senge kuti kuri kuHighfield vanosangana nematambudziko ekushaya mvura. Saka madzimai taivakurudzira kuti vatange kutaura nekanzu ivabatsire kuti iite kuti pange pachiwanikwa mvura. SekuHighfield vakakwanisa kutaura nemakansera avo vakange vachiwana zvibhorani zvakaiswa mukuburikidza mukuru nekanzu.
Vamwe vangade kuziva kuti imi semudzimai chii chakaita kuti mufunge kuita basa iro rekubatsirawo vamwe? Ndiani chaizvo kana makatarisa vanonzi Sisi Glory?
Inini akaita kuti ndide kushanda nemadzimai kunyanya anga vari sivangu. Sivangu wangari first born mumhuri medu ane matambudziko akasangana nawo iye semudzimai mukuwanikwa kwaanga akaita kuti iye asare ari vachivachitya kunyatsotaura kuti vazvimiririre semudzimai. Bcause sisi vangu vandichikura inini ndaivaziva ari munhu ari noti pachirungu outspoken and ainyatsotaura pfungwa dzake zvaindi uyezve vaanenge achida kuti zvinge zvichiitika. But nekuda kwematambudziko anowanikwa uri tiri mudzimba zvakava zvinokanganisa zvinhu zvakamudzosera kumasure iye even pakudevelopment yake iye. Saka ndichiona izvozvo inini semwana mudiki ndakaona kuti mararamiro anga akuita asi vanofanira kunge achirarama madzimai. Mabatiro aaitwa mukuroorwa kwake haasiwo mabatiro aaita baba vangu mai vangu. Saka ndopandaiona izvozvo ndozvakazoita kuti ndiite kushungudze kushanda nemadzimai kuti kana kuri kumirizhonga mudzimba madzimai vasange vasava vachisangana nemirizhonga. Saka ndopandakatangira.
Sangano renyu pane zvariri kuita here tichiona kuti Zimbabwe ichange yakatarisana nesarudzo gore rinouya?
Tingokurudzira kuti pange pave nerunyararo munharaunda pane zvese zvinenge zvichazoitika zvakanangana nemaelection. Tingokurudzira kuti zvese zvive zviri murunyararo.
Tombodzokera zvedu kuti kune avo vanenge vari kuda kubata organization yenyu kana kubata sangano renyu kuti vanzwe kuti munoita nezvei vanokuwana ipapi?
Vanenge vachida kuti vati vashande nesu vanotiwana paFacebook. Vanokwanisa kutiwana paFacebook page yedu inonzi Zimbabwe Young Women's Network for Peace Building. Mahofisi edu vanotiwana kuEast tiri panumber 13 Walter Hill.
Mukupeta yedu hurukuro yedu zvii zvamungapewo semazwi esimbiso imi semudzimai kune madzimai vamwe vechidiki vakateerera pari zvino?
Madzimai vechidiki inini ndinovakurudzira kuti hapana chedu chinoitirwa for isuku kwatiri isusu tinge tisina kuwana tauro mazviri. Pachirungu ndinoti iyo kuti nothing for us without us, nekuti hapana umwe munhu angakwanisa kutimiririra angaziva kuti zvinodikwa nemadzimai vechidiki tisina kutaura zvatiri kuda pane shanduko inenge ichida kuitwa munharaunda kana mungava munharaunda kana kuti munyika.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ndinokutendai muzvare Gloria Chishambwa kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa Vhiki Rega Rega neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa mashoko akaziviswa nekomiti yedare reparamende inoona nezvemutemo ekuti madzishe havakwanise kunge vachipinda mukomisheni inoona nezveminda sezvo mabasa avo achingotarisana nekumaruzevha kana kumaruwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata Ishe Edson Chihota. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaChihota.
Tinotenda zvikuru makadii.
Aiwa tiri wapenyu. Nhasi tati tikunetsei tichitarisa danho rekuti madzishe haakwanise kunge achipinda muland commission. Munoti iwo imi?
Isu tine urombo zvikuru. Tichitaura izvi hatisi kupikisa hurumende, asi kuti tinenge tichitaura takatarisa vanenge vachitaura mashoko nevanoda kumisa nzvimbo panguva iyoyo. Bumbiro remutemo rinotaura nezvetraditional leaders. Hariti ishe haafanirwe kunge achipinda muland committee. Tinenge tatadza kunyatsozvitaura chaizvo chaizvo nekuda kwekuti pane vanenge vachitaura pfungwa dzavo vasingataure zvinhu sezvazvinofanirwa kuve zviri. Pakagadzirwa constitution yedu, vazhinji vakarangarira vanoona kuti pane zvimwe zvakainzi zvinozogadziriswa. Zvinove zvinhu zvakatembenge zvanzi nemadzishe, hatitangei tazvigadzirisa. Asi nekuda kwekuti mutungamiriri wenyika panguva iyoyo achitaura nemadzishe aita, hatimbopfuurai pachidanho ichi tigozogadzirisa, nekuti ndo zvimwe zvezvimwe zvaitiuda kuti zvinzivisikwe nemadzishe kuti zvinozonzi kudii. Nekuti kana tichitaurwa kunzi dunhu iri ndiraishe nhingi, anongoita dunhu iroro asina chekuita here nevhu racho? Muland committee kushayikwa kwemadzishe hakusi kuda kwemadzishe, hakusi kuda kweconstitution, asi kuda kwevanhu vanenge varimo nevane mamufungo yavo yekuona kuti hatingaise madzishe omu nekuti vane chekutaura. Tikadzokera from a traditional point of view, tinogona kutarisa nzvimbo yakaita seHarare, toona kuti vanhu vekwaseke veHarava nevekwamupambachi vanove vakange vakakomberedza Harare vane chekuita. Ndosaka muchiona hurumende yakamboita bira kudziva resekwa vachidaro kucherechedza zvinove zvakinokodzera kumadzishe zvakange zviripo, nekuti ndo varidzi venzvimbo idzodzo.
Saka imi muri kuti danho irori raziviswa nekomiti yeparamendi iri, iyi danho risina ruzivo rwakadzama?
Ndo chokwadi, nekuti nekuda kwekuti havasi kunzvera mune mazvo zvinofanirwa kunge zvichitarisiswa, nekuti takungotora pai pekuti kubva patakaita kuti kupinda kwatakaita muhurumende pa1980 madzishe sakasvikoswa ashayisa simba. Ndo patakatorera kuti ishe haagove munda, haape munhu stand, haadi. Nanhasi ndo pandiri kuona kuti vanhu vari kuita izvozvo vari kushandisa pfungwa dzimwe chete idzodzo kuti aiwa hatidi kuti madzishe awane simba iri. Handizive kuti chii chinovarwadza. Ndinofunga kuti vaidai vaive nerudo vaitombodawo kuti vataure nemadzisha acho kuti madzisha anzwisise kurwadziwa kwavanoitwa, kuti chii chinovabata kuti ndiye muridzi wenzvimbo. Svose dzvinyu nechii chiri kufamba imomo chiri munzvimbo yashe.
Pane zvamuri kuitawo here kuti munge muchipindawo muland commission iyoyi?
Mapresentation emadzishe ari kuitika. Zvinhu zvisingataurwe chete kuti taita chakati tiri pakati, nekuti pane zvimwe zvinoita kuti mukanganisane kutaura nekunge muchiri kutaurirana musati masvika pakuwirirana kana kuti musati mapedza nyaya yenyu. Asi madzishe vari kuisa nzvimbo dzavo kuburikidza neutungamiriri hwemadzishe huri kuamirira madzishe. Vari kuita izvozvo kuti vati tinzwisiseiwo kana inzwai mhuri dzedu zvichemo zvadzo.
Pane mutsauko here unooneka Ishe Chihota pakati penzvimbo dzinonzi dziri pasi peland commission dzinovedza vari kuti dzekurima kana kuti agricultural land, nedziri kunzi dzinofanange dziri pasi pemadzishe dzavari kuti communal land?
Hatina chavati vanyatsoisa munzvimbo chatingati ichi chinotsaudza kuti iyi nzvimbo yakwakati, iyi yakwakati, iyi yakwakati. Kunze kwekungoti kubva 1980 ishe haana kuzonge aine simba rekuti agove sezvavaimboita izvozvo kuti iwewe unowana stendi iwe unowana chakati iwe unoita zvakati.
Maka makateerera kuna Ishe Edson Chiota muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga vateereri, tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 omgqibelo omhlaka 8 Mabasa 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukutshengisela ukwenziwe izalane zakwele South Africa zisithi umongameli Jacob Zuma asuke esihlalweni izolo kungakutshengisa ukuthi lelo lizwe selizafana leZimbabwe na?
Kodwa ke bakhona abanye abathi okwenziwa ngumnumzana umongameli Zuma kufanana lokwenziwa umongameli uRobert Mugabe kwelakithi.
Ibandla leNational People's Party lilungiselela umhlangano weCongress kulandela ukhetho olwenziwe ngempela sonto.
Ya la maqembu manje azaba amaqembu azabelwela i-survivor azabelwela ukuthi abe khona kuleague. Kodwa ke akukho okumani sazokwenza, azabodliwa iwina lapha nalaphana. Kodwa ke hayi, bona babesana namathimu makhulu njengabo Dynamo Zakwalindas nabokhetho zabo Platinum, kuzoba nzima kulawo maqembu.
Lamhla sihlaziya isimo senguqu kuhlandla le-Premier Soccer League eliqale ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kambe ukutshengisela okwenziwe izizalwane zakwele South Africa zisithi umongameli Jacob Zuma asuke esihlalweni kungakutshengisa ukuthi lelo lizwe selizafana lele Zimbabwe na? Ukutshengisela lokhu bekuqoqwe ngenhloso yokususa umongameli Zuma esikhundleni kulandela ukuxotsha akwenze abaphathintambo bakahulumende. Kube lokutshengisela ngokuthula elizweni leSouth Africa izolo okubangele ukuthi abanye baqathanise umumo wakhona lowezimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yezalane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngabutho Nicholas Mabhena.
Ibandla le-ANC selivele lakhipha umlayezo kumalunga abo abasendlini esiphayamthetho ukuthi kakula muntu olilunga le-ANC okumele ahambisane lamabandla aphikisayo athi umongameli Zuma akaphumi. But labo abangani balezikhalazo ngomongameli Zuma bengamalunga we-ANC kumele basebenzise ingatsha ze-ANC ukuthi bakhulume lezo zinto. Siyananzelela ukuthi kube lo mhlangano we-National Working Committee, i-committee elikhulu le-ANC bekhuluma ngodaba lolu ngemva kokuthi kukhitshwe lo wayekungqongqotshe wezezimali labanye ongqongqothi. I-committee lele elikhulu le-ANC liphume lisithi lona liyasekela okwenzakeleyo ngokuthi umnumzana umongameli uZuma lo mnumzana uPravin Gordhan obephethe ezezimali ubudlelwano babo sebububi kakhulu buvele bungasekho ngolwasemzini abathi breakdown of the relationship, yikho bakusekela lokho. Kodwa-ke abakutshilo nje basike sabona ngaphambilini isekeli lakhe uZuma uRamaphosa unobhala jikelelo we-ANC uKwende Mantashe lo mgcininceko we-ANC uZwelimkhize lapha abaphume khona besithi bona kabahambisanda lokho okwenziwe khona ngumongameli ukukhipha labo ongqongqotho. Bathe sebekukhuluma-ke ngemva komhlangano wabo omkhulu bathi bona hhayi bayaxolisa bonke ukuthi benze izinto ongamelani bazenze ukuthi baphikisane phakathi womphakathi.
Bakhona abafanisa okwenzakala eSouth Africa lokwenzakala eZimbabwe ungathini wena ngakho
engunanzelelayo kakhulu yikuthi abantu baseZimbabwe basekela kakhulu uMongameli uZuma ngoba bathi lalokhu kwenzakala kade kusenzakala namuhla mbolokhu kuqhubeka okwenzakale izolo bathi bona into yamakhiwa lento eyenziwa ngamakhiwa abafisa ukuthi bakhiphe umnumzana uZuma ngoba engumuntu omnyama esingakwazi esamsekunanzelele kodwa kunyongane kuyavela ukuthi uMongameli uZuma usuka asekelwe ngabanye ngesizathu sokuthi bangamaNdebele babona umZulu engumuntu oyisihlobo samaNdebele engawubeka ngaleyo ndlela ukhanya nganosekelo lukhonapho yikho esingani siyakubona kodwa ke bakhona abanye abathi okwenziwa ngumnumzana uMongameli uZuma kufanana lokwenziwa uMongameli uRobert Mugabe kwelakithi bathi bona nxa kungasaxwayisiswa ngakuhle iSouth Africa ingasuka ibe njengelizwe laseZimbabwe nxa sikhangela ikakhulu lokho okuthiwa okwezenotho okuthi sokuthiwa seku-junk status sokutho ukuthi sokuyabanzima ukuthi ilizwe leSouth Africa liboleke izimali emazweni.
Alo ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabhena umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe in South Africa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ibandla leNational People's Party likhokhelwa nguNkosikazi Joyce Mujuru lithi selilungiselela umhlangano weCongress kulandela ukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. Lolu khetho olwenziwa izigaba zonke zelizwe aluphumelelanga kobulawayo kulandela udlakela olwaqhamukayo. Ukhetho lolu lwalungolokukhetha inkokheli emgqoka eyisithupha. Abakhethwayo babalisa umnumzana Sam Siphephankomo owakhethwa kuba ngomunye wabasekeli bakamongameli unkosikazi Joyce Mujuru ongaphikiswanga kukhetho lolu. Sixoxele sinye sezikhulumeli zebandla leli umnumzana Methuseli Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba. Yona iCongress izenziwa nini njalo ngapi?
iCongress akukabekwa ilanga kodwa sikhalethi seseduze nje sizokudlulinywa ngezimbili ukuthi ngaphi akukaphelelisiswa kuzadinisiswa kodwa sikhalethi kwakhona ingaba seHarare ingaba kobulawayo akukakuqedi lokho.
Kuzahamba njani kulandela ukusuka ebandleni kukamnumzana Jealous Mawarire obe yisikhulumeli sikankosikazi Mjuru?
Abadala bebandla ukuthi bazakukhalisisa lokho baye sesukile sonke ukuthi kuzomele kudinga omunye umuntu aphathe leyo msebenzi. Banengi futhi abantu ephathini ebandleni laba bantu abaningi abangaphatha leyo msebenzi. Yose sikhalele ukuthi wenawo wafuna leyo msebenzi nabadala nabo bazahlala phansi bahleli bekhethi umuntu ozazisebenzisa uMawarire.
Hallo ke ngumnumzana Methuseli Moyo omunye wezikhulumeli zebandla le National People's Party obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela amshweshwe
Lamlela nampa bafubembula
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngisegwanda njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga baba Nkomo lani balaleli mthakazo omuhle.
Yeah, kunjani kwanda mkandla sizwa kuthwali lamacimba amanengi kakhulu lonyaka.
Ah, yekhanini kunzima lapha. Abantu behlabe vela inxa zonke zelizwe, inkalo zonke lezi zinde. Angijibona babe sigabeni kuphela, athi abamandebeleni kuphela abantu bavela khona lekajana. Ngani kajana nje ogata kuomtare, masingo, bwera, usiya khona le. Ngabona bakhona poza inxa zonke zelizwe sibi. Bebuya bezogola lawo macimbi ngobana abe maningi. Kodwa angithi lesikhathi esihamba ase siya lawo kancane kancane ephela. Kodwa hayi bona futhi sebeqalisile bagola njengoba sitsho lanxa ugola wakhona okunye hayi awuseyigolo esikwaziyo.
Yikuphi lokho benza njani?
Uyabona ngomo lamahlaba ezilala lelo. Indawo nendawo ilezinto zayo lendlela ezenziwa ngayo. Amacimbi la nxa egolwa ngabanikazi bawo bayakwazi ukuthi bagola njani futhi bagola aphi akhona. Kwenziwa njani ukwenzela ukuthi kwelizayo babuye bavune futhi njengoba kuyimana yabo abayiphiwa kuvelinqane. Pho laba abanye sebebuya la mahluko abanye bagamula isihlahla. Siwele phansi, sithi ngawela phansi, bagole konke nalokhu okuncinyane, bathi bashaya babhuqe bangajiyi, lala amanye. Angithi icimbi lizalwa licimbi. Xa kugolwa kukhona okumele asale, ayekelwe avunyelwe ukungena phansi, wenzela ukuthi kuzalwa amavivane lana, kube kubekelwa amanye amacimbi. Kanti lakhonapho abanye ngabakwazi ukuthi icimbi likhanywa njani. Yibona la macimbi abantu bayadisela abantu, aphiqale lokhu elamahlamvu esisifini. Icimbi cimbi sibili eliqondileyo yileliyana eselikhulile kodwa nxa ulikhamba kungaze kwaphuma amahlamvu laluhlaza. Kuphume ongathi ngamazi ngobana liyabe selivuthiwe selikhulile phela. Manje laba bapho benza ubuya zonke lamawala njengemhlala yenza. Benza nezinto ezizilayeza kwenza ukuthi la macimbi la acine enyamalala. Nkomo, nxa laba ababamba imbeba bayakwazi ukuthi imbeba zibanjwa njani. Awusenze usuke eplumtree emalalume uthi uyadinga imbeba kogudu. Awusenze ukwazi ukuthi zibanjwa njani. Yekela abanikazi benze into yabo. Wena usuke uthola sowulungisiwe ngoba uyabe uthi ukubambanisa nekusasa labo kuqondanela lokhu okuyabe kusenziwa.
Kula mithetho yini baba umkandla mhlawumbe amadale esintu angajezisa abagamuli izihlahla lapha?
Inkomo lo mthakazi omuhle akula sigaba esingelamthetho okumele ilandelwe. Lanxa ingalotshwa ngaphansi abahlali bendawo ngendawo bayakwazi ukumele kwenzakale. Kodwa enxa sekubuya laba abantu bavela le okunye amasiko aleyo ndawo abawazi le mithetho yakhona vele kabayilandeli. Lolimi lo olukhulunywa vele ngabalwazi. Kanti futhi ilizwe leli vele sekuyilizwe labonjwathi indlala. Abantu bangalamba bayakhohlwa nemithetho lamasiko lalokhu kumele bakwenze. Ngakho mbone ngathi imithetho lanxa ikona kayisebenzi ngoba laba abantu babuya ngamabhasi langani bahle bafike bangene ehlathini. Bazidingela amacimbi labo bengabuzanga lokuthi kanti lapha lesi sigaba singabe singaphansi kabantu. Badinga umbusobhu, umlisa kumbe induna. Angithi abanye abantu sebazinika amandla othi bazihlayela bona umthetho benza umathanda nje. Imithetho lanxa ikhona inanzwa ngubani? Kuyafana nelizwe lakhona. Wonke umuntu nje wenze kusekhanda lakhe.
Ekuthengiseni lapha igogogo libiza malini?
Igogogo balibalisa ukuthi lingaba kubo $25 amadola amashumi amabili lanhlanu. Kanti njalo sizokuthi abanye hhayi laba sebewagolile bayafusa balako ukubana batshintshise ngabothukela impuphu izigqoko lokunye ikakhulu njengoba imali phela kuleli lizwe ivele isiyilihlo lentwala ayisabona isibhono sonwabo.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba umkandla siyabonga kakhulu.
Hayi lami ngibongile lami mahlaba ezulu lokulalela kwenu ngiyakudumisa.
Lobe kungumnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda ekuhlelo lwethu lwezemaphandleni. Azibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Ukama
Namle
Namle
Namle.
Hayi siyabonga ntungamili. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lesiphatha amandla senhlanganiso ye Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ umnumzana Vuso Muzi Mahlangu. Wakuqala ukwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, siyabonga. Kunjani Thole?
Hayi, thina siphilile. Ungasitshela ukuthi udaba lwe-curriculum lolu esizwa ama-teachers amaningi ekhala ngalo luhamba njani? Kuyini kahle kahle okwenzakalayo? Ungasitshela nje ngama-features.
Uminista wezemfundo uvumile ukuthi kube le-curriculum entsha efakwa ezikolo. Kodwa ke okusuka ku hambanisi kakhulu ukuthi le i-curriculum le akuzange kwaba la malungiselelo ayeneleyo ukuthi-ke siqala owakhathesi. Esikubona kusenzakala lapha ukuthi-ke uphonge wavuma nje ukuthi ayi-curriculum iyaqalisa, kodwa-ke akula mabhuku akhangizele ukuthi-ke asetshenziswe kwezifundo lezo ezinto ezikhona ezinjengabo zaboma-mass display, eze-heritage studies nokunye nje kunjalo. Konke lokhu nje akula mabhuku angikhona. Kukanti okwesibili njalo nje ababalisi kazange balungiselele ukuthi baqalise uhlelo lwe-curriculum entsha, ngoba akuzange kube lo mzamo obafundisayo ukuthi kuyini okuzakwenzakala njalo kuzakwenzakala njani. Okwesithathu, siyananzelela futhi ukuthi i-curriculum le inezinto eziningi kakhulu. Kuzathela ukuthi abantwana ikakhulu kuma-primary schools baqalisa ukufunda ngowa-7 baze bayithesta ngo-3-4, okuyinto enzima kakhulu. Siyakwazi thina njengabosuzemfundo ukuthi-ke umntwana ulesikhathi akhangelele ukuthi alalele ngaso lalele esizwe esikubiza ngokuthi i-concentration span. Njalo nje siyananzelela ukuthi-ke endaweni eziningi ikakhulu emadolobheni kunzima ukuthi i-curriculum le ikwenzakale ngendlela yakhona, ngoba siyakwazi ukuthi izikole ziyasilela. Abakhona abantwana abangene ekuteni batheze ngo-12, abanye bakumele bangene futhi khonapho bayithayisa mhlawumbe ngo-5. Ikanti i-curriculum iyabe ifuna ukuthi-ke umuntu arangene ekuteni azayithayisa ntambama. Konke lokhu kwenza kube nzima kakhulu.
Manje kuyini okwezayenzakala? Kukhona yini elikwenzayo lina njengenhlanganiso?
Ye, thina njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe sibhalele ephalamende, sibhala i-petition sibacela ukuthi hhayi abanembijana ukuthi bafake uhlelo lwe-new curriculum kukhulunyiswane kulungiselele, ngoba eqinisweni elihle ezikolo leli themu eliphelileyo akuzange kube lokufunda okuqondileyo bekudlalwa nje, abantu bengakwazi ukuthi kumele benzeni njalo kwenzakale njani.
Kahle kahle kuyini okungaphambaniseka ngohlelo lolu olutsha i-curriculum yona le entsha nxa sikhangela ukubana ngokuya kwesikhathi kungaba lo mehluko?
Ye, okuphambaniseka kakhulu ukuthi-ke siyakunanzelela ukuthi-ke vele amabhuku yiwo angikhoyo. Njalo nje-ke xa kukuthi kungela amabhuku abantwana laba okuthi ukuthi kakula kufunda, njalo ababalisi kabakwazi ukuthi kumele bafundiseni benzele ama-syllabus kawakho konke lenje into eziphathane nokuthi kufundise njani kazikho. So ngokuya kwesikhathi siyananzela ukuthi-ke iminyaka uzazihlele abantwana bengafundi, asazi ukuthi emhlelisweni lapho bazabhala njani njalo bebhalane.
Hhayi, bezwakala esikhathi so esingasavumi. Ungavalelisa abalalela?
Hhayi, kule ngile sale kuhle balalela.
Hhayi, lathi sibonge. Lo-ke ngumnumzana Vuso Muzi Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uStandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sihlaziya udaba lokutshengisela okuqoqwe izinhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana. Sixoxa lomunye wabesifazana abaqoqwe lokhu kutshengisela. Siyakwamukela kuhlelo.
Olayi, igama lami uThandiwe Ngwenya, ngingudirector we-Women Politicians Incubator Zimbabwe.
Nxa selitshengisile libona ingani kuza kuba lenguquko yini elizweni?
Yes, sibone ngani mase sitshengisele umahluko uzaba khona. Ngoba lolu luhlelo lwabomama ngithi ukuthi kungabi lokubandlululana lokukhethana in terms of okwenzakalayo nje. So sibone ngani omama sonke sizakwenza kube ngowethu umlando ukuthi omunye lomunye adlale iphathi yakhe. And secondly, sibone ngani i-government izasizwa ngoba esikwenzayo kusekelwa yi-constitution ekhona ethi akumelanga kube lobandlululo, akumelanga kube lokukhethana, njalo abantu bonke balamalungelo alinganayo. Lokhu kuyisikhumbuzo kuphela entweni eyenzakalayo. Okwenzakalayo ukuthi after i-constitution lanethi akumelanga kube lokubandlululana, akumelanga kube lokukhethana, abantu bonke balamalungelo alinganayo. Kukhona izinto ezinhle ezenzakalayo after that constitution evele zenzakala ukubandlulisa lokhu kwezinye indawo abantu bakwathi akumelanga kubandlulula. Kodwa kathathi sizama ukukhumbuza ukuthi lokhwana sakuvumelana ku-constitution ngo-2013 ye kwenzakala but kakwenzakali ngesilinganiso esithakazelelayo thina njenge-women's movement. Funa ukuthi sifake i-pressure mhidana ukuthi kwenzakalele atleast ngesilinganiso esingani sithezisugana mhidana.
Kuyini okwenze ukuthi licabange ukutshengisela lingomama? Libone ngani abesifazana ibaba bandlululwa kakhulu okwedlula abanye yini? Abanjengabantwana kumbe abagogekileyo abaninginingi?
Kwelethu uhlelo lwabomama sigoqela labantwana, sigoqela labagogekileyo omama. Njalo sibone ngani ukubandlulula lokhu akwenzakali kubomama kuphela. Kwenzakala lebantwaneni, especially abangamankazana. Abagogekileyo vele bale problem naleyo ukuthi labo bathi bayabandlulula. So sizama ukuthi sikhumbuze ihulumende ukuthi okwabhalwa esisekelweni somthetho lokhwana ukuthi akumelanga kube lokubandlulula abantu bonke balamalungelo lamathuba alinganayo ngoba yinto eyavunyelwana ngo-2013 kanti sisuku 2017 but sibone ngani i-progress engikhona ingani iphansi.
Liyathokoza yini ngokuxhaswa ngabanye abesifazane? Babuye bonke yini? Liyababona bamabandla ehlukeneyo? Liyababona benhlanganiso ezijiyeneyo? Bakhona yini abebandla lezanu PF?
Siyababona bonke, sesike sasebenza labo bonke. Ngaso sikhuluma ngento zabomama bonke babeke phansi amabhajethi. Lapho mina ngingahlangana nalabo kuma-program esifanayo, babeke phansi amabhajethi phansi, baphakamisa amabhajethi abo kube ngumama. So lapha singena ehlelweni lolo singomama, singela bhajethi lelane lokuthi ngowe-party kumbe ibhajethi lelane lokuthi ngowhite organization. Even thina ama-women's movement, sibuye sonke saba ndawonye njengabomama. Saba munye njengabomama ngoba sisekhona ukuthi phe sikhuluma ngento le sendaweni ezijeneyo. Amazwi ethu awazwakali but ilizwi silingalifaka libe linye livele ebantwini abaningi. Liba lo mkhosi omkhulu, liba lo msindo omkhulu okuthi ekugcineni kugcina sekuzwakali ukuthi kuyini esifunayo. But singakhala lingakhala liyi-one-one akuzwakali but lingabuya ndawonye ngisho even in practical terms lingabuya ndawonye lithlabalale.
Obaba ke
esikunanzelelayo ukuthi ma singaqhuba uhlelo lolu ngaphandle kwabobaba alungeke liphumelele ngoba kathesi sikhuluma obaba yibaba abaphethe indawo eziningi esifuna ukuthi kuthubulule khona esithi kukothiwe aba-incharge bendawo zenalezo ngabobaba njalo obaba abaningi bayathakazelela ukuthi silufuqe uhlelo lolu. So ngaphandle kwokuthi sisekelwe ngobaba amakhiye kwezinye indawo zingasela ngoba ikibo baba. So siyabadinga obaba ukuthi basisekele, siyabadinga obaba ukuthi sibe labo, siyabadinga ukuthi bengezelele futhi ilizwi lenelo esifuna ukuliphakamisa ndawonye labo. Lakusasa kulabanye abanye sibanxusile sizabe silabo ngoba ukuthi sibathiye phandle siyabe sifana lokuthi asikenzi lutho.
Sibongele ukuxoxa lawe kuhlela.
Hayi, lami ngibonile kakhulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Thandiwe Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women Politicians into Better Zimbabwe. Sixoxelaye eseHarare. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile. Okwezemidlalo, isizini yemidlalo enguqu yePremier Soccer League iqale ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya imidlalo sixoxele ngcwethi kwezemidlalo uCassius J.C. Manampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ah njengeminyaka yonke nje iqale kuhle abasekeli bayo abaningi bakhanela ukuthi izokwenza kahle ngoba ithengile abadlali abathile abagashi ngoba isikhathi emasizweni amaningi la bengathi beyisilela phambili so athe sibathengile ama-players bayiplaye njenge-Rodrigo Mthuma bamthethe ku-Dynamos la yiplaye ama-players enye ngathi suke e-DRC enye ngathi suke e-Tanzania so kuyathembisa khona ngokwakho ngoba sizobone bedlala umdlalo owezimbabwe national army charity besidla iplat na maybe team strong kakhulu lakhona nje kodwa bazodliwa bona ebuqineni behlwa i-caps ngama-penalty kodwa hayikhona kuyathembisa kuyihalinda singoyo lo nyaka sazi kuzohamba kanjani
ku-Dynamos ke
kusoba nzima i-Dynamos ngathi lahlele ngama-players athile abeqhakathekile kakhulu ohlanganisene uMthuma labanye ababili abaomiye ngathi umfana kaloyidintasa abaphumile baye ngaphandle kwamazwe so phandle kwelizwe so khona kuyilimaza kakhulu ngoba bese kuyisikhathi sokugcina belungiselela ukuthi isizini sesiyaqala baluza ama-players anjengalawo abaphume baphandle so khona kuzabalimaza kakhulu ngoba sobona emdlalweni we-Charity Shield Caps yabadla umdlalo we-Premier League abawudlale ifike ephelileyo le weekend edlulileyo badliwe kuhomu kokana kutshengisa ukuthi kuzoqhubeka kokana sikubona kudala umsinyaka yonke ukuthi abadlali kahle nxa besithi bayaphika baphika sokulethi amanye amatima azabesehambe ngoba thi singasikhani ikeps ikeps ngani strong izo-challenja okuthi nxa ingasiqhubeka idlala indlela edlala ngayo ingilakho ukuthi i-defend i-championship loba nje last weekend bengadlalanga hle badolele eshabhane yo-0-0 kodwa-ke iyathembisa nihlala kuhle kakhulu ngoba sibanela ku-Champions League sesekhona kodwa kwe-Dynamos hayi ngathi akuyihambeli kahle kuzoba costa noma bezaphika letha amathimu amane ngazabe sehambile sizo
amanye-ke amaqembu afana labo Bulawayo City le-Cholocho lamanye angakagxili kakhulu ku-PSL wabona njani
ya la maqembu manjeana azaba amaqembu lana azabe lwela i-survival azabe lwela ukuthi abe khona kuleague kodwa-ke akukho okumalisa azakwenza azabedliwa iwina lapha lalaphana kodwa-ke ayi mbona ukuthi babehlangana namathimu amakhulu anjengabo-Dynamos yabo-Alinders nabo-Caps nabo-Platinum kuzoba nzima kulawo maqembu bazobe bedliwa kodwa-ke bazosurvivor nakusurvivor ankhona kumele baqale kathe sudobha ama-points 1-1 ngoba uma bengasakwenzanga khonaokho isizini ngaphela bemi kakubi ukuthi ngoba thi sibe-relegate amathimu ayi-4 isizini ngathi siyaphela sibe-relegethiwe nakhona so kufanele baqale khona manje kodwa kanye athi kunzima emaqembini amancane kakhulu njengeminyaka yonke esikhandela amathimu amakhulu anjengabo-Dynamos Alinders ne-Caps ne-Platinum Stars lamanye nje siwazi iminyaka yonke ukuthi bazabuye bazabuye phambili amancane kumele babophesiqine khona kusaqala khona
alo-ke ngu-Cassius J.C. Manampofu ingcwethi ecubungula ezemidlalo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa
kusukela kuzibandlela kusiya kunhlolanja ngayo engoma
Ingoma, ingoma, ingoma ka Sandra Ndebele ehamba lomzo 7 besigqibela uhlelo lwethu lamhlanje. Igama nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.